Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 4 Gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu kugadzwa kwavamunangagwa chikucherechedzi hakusi pamutemo. Kungozvigadzawo hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanhu veZimbabwe.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi.
Hatiri inyika yakarongeka, uyezve tine bazi reeducation rakarongeka. Hatini taifana kunzwa mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana. Mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces.
Varairidzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa nava Emmerson Mnangagwa nhasi mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevazhinji munyika nekunze. Masangano nezvikwata zvevaongorori vetsarudzo vakanga vari munyika kuongorora sarudzo dzichiitwa, kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC, vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Triple C inoti sarudzo idzi dzinofanirwa kuitwa patsva dzichitungamirwa nemasangano eAfrican Union neresadak, asi sarudzo idzi dzisingafambiswi neZimbabwe Electoral Commission. Tabata mutauriri webato reTriple C vapromise Mkwananzi kuti tunzve pamire bato ravo munyaya iyi pamwe nekugadzwa kwavamunangagwa nhasi.
Isusu kugadzwa kwavamunangagwa chikucherechedzi hakusi pamutemo. Kungozvigadzawo hakuna sarudzo yakaitwa muZimbabwe. Sarudzo yakaitwa rakanga riri dambe chitsotsi chekuda kubira vanhu veZimbabwe sarudzo yavo zvichiitwa navamunangagwa nebazi ravo refas. Saka isusu tinotaura sematauro akaita SADC, African Union nevamwe vakanga vari muno vachiongorora mafambiro akaita sarudzo, vakataura zvakajeka kuti aiwa muZimbabwe hamuna kuita sarudzo dzinonge dziri sarudzo dzine bundutso. Zvakaitwa hazvina kubuditsa pachokwadi kuti vanhu mutungamiri wavanoda ndiani. Tinozviziva kuti muZimbabwe vanhu vakaida vakasarudza vaNelson Chamisa, asi zeki yakazotanga kutaura kuti vasarudzwa ndevamunangagwa anova manyepo. Saka manyepo iwawo ndiwo zvakare yatiri kuona kuchinzi vamunangagwa vachagadzwa. Manyepo oga oga hazvina nguva yazvinokwa zvinoenda zvichangoparara, nekuti hazvisirizvo zvakasarudzwa nevana veZimbabwe. Isusu tiri kuti ngakuitwe sarudzo dzakajeka dziri pachena dzakatariswa neSADC neAfrican Union dzinoitwa pasi pebazi risiri rezeki, asi rimwe bazi richange ragadzirwa rinokwanisa kurana maelections akachena akajeka anozobuditsa mutungamiri chaiye chaiye anodiwa nevanhu veZimbabwe.
Imini seTriple C, chii chamuri kuronga pamusoro pekusafara kwenyu nemabadro akaitwa sarudzo? Pane zvamuri kuronga here?
Isusu hatina zvatinoronga kunze kwekukurudzira macitizens emuZimbabwe kuti vameke sure kuti zvavakasarudza ndozvichabuda pachazenge paperera nyaya iyi. Isusu tinoti kumagumo kune nyaya, kumagumo kune nyaya. Munangagwa angazvigadza asi ngaazive kuti kumagumo kune nyaya. Vana veZimbabwe havasi kuzotendera zvakare kuti Mnangagwa aramba achizvigadza kuzviita mutungamiri wenyika zvisiri pamutemo. Akazviita muna 2017 achibetserwa nemasoja, akazviita zvakare muna 2018 mushure mekunge akundwa navachamisa, akazvigadza akaramba aripo Abla uzita zakare, zikuta zisu katizu zuzitendira kuti zuitike izoso.
Matora pamsoro pesa daka African Union ni mangu masangano. Chicha muru kutawirwa ni masangano akaita seaya uye kusanganisa wo nyika takaita se America, Britain, Zambia ni zimwe. Pane zaadziru kutawara wo ya rekwa muri.
Alijirofungi zira wadunika zese zakatota urakare sarazo vichiru kuitwa zakatumira mapapu kakanga harimu kwa ground yu mnika yu Zimbabwe bachi uongo rura mafadira kaisa sarazo enjirofungi zira kutivese wakanga harimu mnika wakanyora shaka jeka kutu ayu wa sarazo atina mfamba shaka naka sarazo zakaitwa mzimbabwe azizi sarazo kutu fangra kuzonya zo itwa sarazo zaka jeka zaka chena zaka tseka zinichapu zita mutunga miri anodiwa anwe Mzimbabwe tinofiwa shakare kuti kune wabwe watunga miru wefataki warukuna wika msikazwa yekutura shaka mashuka kata ukwa ne observer mishina kanga yere muno asi chokwadi ajira arichi njike chokwadi chino rambachiri chokwadi saka yesu charamba takamera pa chokwadi chikuru zira bakuru wefataki kune nyanyana wakanga waripa ground wana doktor mumba ne wamwe wake kuti warambe waka mira ne mashuka waka taura kune ane umpo uu ne ufukuri kwisha kaitika pa ground zwa waka uona bafazi bachi vundu tila wanu bachi sama desk bachi mira zwa wai nyora bachi kuperekeza wanu kuno vota bachi petera wanu kuna kunyora chiti gawa itiki sewe asu sewa kuna kuna kunyora lecha kawanda zwa kaitika zwa chose ino farra kumfiswa pangati kwe pacha kutupa ito nisaruto ichange nji supervisor ne kongu kururwa nesata jini African Union shenda mberi chito saruta mutunga miruwe nyika mune zwa kanaka.
Matora pamsoro pedzimwe nyika dzirikuedza kuti zvakatarwa nechikwata chesadak zvibviswe kana kuti zvidzorwe. Mungatiudza kuti ndedzipi nyika idzi?
Tinoona nyika dzakaita sana South Africa nanamibia nedzimwe dziri kunyora nyora zvadziri kunyora zvisinei nebudikidzo yakabuditswa neobserver mission uyezve dzisina kukwanisa kumirira kuti observer mission ipedzise ripoti yayo ipe marecommendations ekuti kana zvadai zvichafamba sei vamhanya mberi kunomhanya kunovhara kuti zviri chokwadi chivharike. Asi munozviziva imimi mukoma kuti chokwadi hachivhariki zvekumhanya. Naizvozvo isi tinoramba takamira pachokwadi tichi
avo vanga vari mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza studio 7 kuti kugadzwa kwavaEmmerson Mnangagwa kuchaenderera mberi uye hakunei nebato reCCC. Vachitaurirana padande mutande nepa social media vanhu vazhinji varikuedza kuziva kuti vatungamiri vemuAfrica vachauya muZimbabwe nhasi kuzoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri ndivanani. Zvava kuzivikanwa kuti vamwe vanonzi vachauya muZimbabwe nhasi vanosanganisira vaSiriro Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFilipe Nyusi vekuMozambique nevatungamiri veNamibia neDR Congo. Mutungamiri wekuKenya vaWilliam Russo havasi kuuya asi vachatumira munyori mukuru wemakurukota ehurumende yavo. Tabata vanoongorora zvematongero enyika amai Laina Ndlela kuti vatiudze zvatingatarisira kubva kuvatungamiri venyika dzemuAfrica maererano nekugadzwa kwavamunangagwa.
Muzuva ranhasi pachange pachigadzwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuya mumashure mekunge vaiona kubatwa kwesarudzo dzenyika iyi yeZimbabwe zvivanosanganisira mapato eSADC, eAfrica Union pamwe chete neEuropean Union vakaratidza ivo kugununʼuna vachiti sarudzo idzi hadzina kunge dzabatwa nemazvo.
Ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuvepo uye chii chatinotarisira?
Muzuva ranhasi tichange tichiona vatungamiri venyika yeSouth Africa, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi pamwe chete nemutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi avo vachange varipo pakunokorokotedza mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa.
Mainzera, vatungamiri vezhinji vemuAfrica vari kuratidza kuti havasi kuuya kuZimbabwe. zvimwe zvikonzero zviri kupiwa nevatungamiri vemuAfrica ava vasiri kuuya kuZimbabwe ndezvipi?
Vatungamiri vazhinji vemuAfrica vachange vari ivo kuAfrica Climate Summit iyo iri kuitwa kuNairobi.
Chii chatadzisa mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto kuenda kunoona vamunangagwa vachigadzwa utungamiri? Ndiani achaenda pachinzvimbo chavo akamirira Kenya?
VaWilliam Ruto anove mutungamiri weKenya havana kubudirira kuenda kundogadzwa kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa muzuva ranhasi. Pachinzvimbo chava Ruto kuchange kuine Prime Cabinet Secretary vaMusalia Mudavadi. Izvi zviri kunyanyo kubvira pakuti muzuva ranhasi muNairobi, Kenya pachange pachiitwa Africa Climate Summit iyo iri kutarisirwa kuti pachange paine vatungamiri vemudunhu reAfrica vanodarika chero makumi maviri. Naizvozvo urongwa uhwe Africa Climate Summit hwanga hwakagara hurimo muchirongwa. Saka maonero angu ndinoona sekuti kugadzwa kwemutungamiri weZimbabwe kwasanganisirwawo nekuti vatungamiri vazhinji vemuAfrica vanga vakatogara nechekare vakagadzirira ivo kuti vachazoenda kuAfrica Climate Summit iyowo zvekare iri kutanga muzuva ranhasi.
Amaindlera, kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemuAfrica pane zvimwe zvakunoreva here? Chii chamuri kuona apa?
Padawo zvinogona kuti kusaenda kwevatungamiri vazhinji vemudunhu reAfrica kunokorokotedza nekumira pamwe chete navaEmerson Mnangagwa zviri kubvawo pamashoko ayo akaturwa neavo vaiongorora kubatwa kwesarudzo dzemuZimbabwe mwedzi wapfuura wanyamavhuvhu. Naizvozvo inogona kunge ichingoriwo strategy yekuti vakuda kuti vambonyatsokumirira vagoona izvo zvicharamba zvichiitika kuti angave api matano achazotorwa pada neSADC kana kuti Africa Union, sezvo pachifungidzirwa kuti sarudzo dzapfuura dzakaitwa mwedzi wanyamavhuvhu hadzina kunge dzafamba nenzira yaitarisirwa.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika, amai Laina Ndlela vari parunare kuNairobi, Kenya neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoshora zvikuru mafambiziro ari kuitwa nyaya yokuvhurwa kwezvikoro. Vadzidzi, varayiridzi nevabereki vakange vakaziviswa kuti zvikoro zvinovhurwa nhasi 4 Gunyana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vanoti vamwe vadzidzi vakatosvika kuzvikoro zvavanodzidzira nezuro asi ndokusangana nemashoko ekuti zvikoro zvichavhurwa nemusi wechitatu. Dr. Jova noti nyaya dzesarudzo dzakakanganisa zvizhinji zvekuti hurumende yaida yakanonosa kuvhura kwezvikoro kwesvondo kana kuti kwemasvondo maviri. Dr. Jova vanoshorawo kuti zvimwe zvikoro zvichanonoka kuvhurwa kuitira kuti mutungamiri wenyika agadzwe utungamiri nhasi.
Zvatinoda kutaura ndezvekuti mashoko kuti zvemuHarare chete ndo zvinovhura Wednesday zvimwe zvikoro zvichivhura nhasi nomuvhuro anenge ane mateya. Mamwe mashoko azotevera yavo anoratidza kuti zvikoro zvese zvinovhurwa nechitatu, asi tinoziva kuti vana vanga vagara vaenda kumaboarding kana kuti vakaenda nezuro vakawanda kumaboarding. Saka communication imwe inoti vakaenda havo nezuro kumaboarding ngavachingogara ikoko.
Zvinofamba seko Dr. Jo, kuti imi nebazi rezvedzidzo munotadza kuudza vadzidzi nevabereki vavo kuti zvikoro zvinovhurwa?
Zvazvinongotaridza ndezvekuti hapana kuita pfungwa dzakarodzeka. Paifanira kunge pakataurwa nguva ichipo kuti vana vanoenda kuchikoro rini. Zvekare zvaida kuti nemaelection akanonoka kuitwa aya vana vambononoka kana nevhiki rimwe kana mairi vasati vadzokera kuchikoro, zvichipawo vabereki nguva yekumbotsvaga mari. Saka chatingataura, vana vanofanira kudzokera nechitatu vese zvavo kunyange zvavo vakawanda mumaboarding vava kuzvikoro asi zvikoro kutanga kudzidzisa kana vari varairidzi zvinotoreva kuti chitatu ndopanenge pava muzvikoro navarairidzi kunyange chitatu chechi hachipi nguva yakareba kuvarairidzi kuti vatsvage mari vadzokere kuzvikoro nokuti varairidzi vanhu vasinawo mari vari kutotsvagawo mari yokudzokera
imi sevarairidzi munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi Dr. Joe
chikurukuru chatinoda kutaura kuhurumende ndeyokuti maelection akasvika pasina chauviri chavarairidzi changa chaenda kwavari kusarirwa $50 yakaenda kwavari isu singwisingwi yedu ndeyokuti mari yebasic salary yavarairidzi idzokere pamari yavaitambira October 2018 asati apfuura iyo yaita 540 mari iyi ndo yatinoona kuti ikava iripo iri basic salary maallowances achizoramba awo aripo zvingapawo chauviri kuvarairidzi asi pari zvino vana nemhaka yokuti mashoko anofamba zvakasiyana uyezve havasi vese vanonge vachiteerera kumaredhiyo vana havana zvakajeka zvokuti nhasi uno tichaona vamwe vachinda vamwe vachitadza kuenda kuzvikoro asi correct position ndeyokuti zvikoro zvinovhura newednesday taasiko zvino zvinoratidza kuti Zimbabwe yose jekerere zvikoro zvakawanda zvisiri maboarding ayo anga agara atoreceiva vana zvinotanga kudzidza newednesday kana kumaboarding vachafana vachingoprepare vavo kudzidza asi zvikoro kutanga kudzidza musi wednesday izvi zvingadeo zvakakomuniketwa nguva ichipo zvisina kupedzera vabereki nguva yokumhanyisa vana kudzokera ministry ingadeno futi yakatopa kana 2 weeks chaidzi dzokuti vana vazodzokera kuzvikoro muzvikoro madekara vamboonawo nguva yekutsvaga mari
Dr. Joe sevarairidzi munotiwo kuvabereki pamusoro penyaya iyi
tino urombo nemashoko anonoka kuenda tinofunga kuti Ministry of Education inofanira kuti inyare kana ichitadza kuendesa mashoko nokukurumidza kuti varairidzi pamwe chete navana vechikoro navabereki vazive kuti zvikoro zvinovhurwa rini
icho chakakonzera izvi chii Dr. Joe
kana tiri nyika yakarongeka uyezve tine bazi reeducation rakarongeka hatini taifanira kunzwa mashoko aya achibva kuna vaniki mangwana mashoko anga achibva kuna permanent secretary veeducation achipiwa kwese kumaprovinces achiinda zvakafanana kwete matirativhange aya kana kutamba namadhaka pasina mvura atiri kuona achiita mumashoko achichinja after every minute hatiexpect kuti vanhu vedzidzo reeducation vange vachidero nokuti dzidzo reeducation inofanira kuratidza kurongeka sevanhu vakaenda kuchikoro
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavakira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muNewsday mune nyaya inoti bato rezanupf ratanga kutsvaga vatsigiri vebato iri vakakwikwidza musarudzo varinoti vakakwanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nokuti pasarudzo idzi vanhu ava vakawana mavhoti mazhinji anopfuura akawanikwa navamunangagwa vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuedza kuisa bhora musango muNewsday makare sangano recarter center rinopomera zimbabwe electoral commission mhosva yekutadza kuita basa isina kwayakarerekera richiti zec haigoni kufambisa sarudzo izvi zvinotevera masangano mazhinji anoti sarudzo dzesvondo rapera hadzina kuitwa nenzira yakanaka hurumende inonzi yatumira mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 kunzvimbo dzakasiyana-siyana muzimbabwe kuti anotakura vanhu achiuya navo kunational sports stadium uko vamunangagwa vanenge vachigadzwa kuva mutungamiri wenyika zvekare munewzimbabwe.com mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakoka vaimbova mutungamiri wezambia vaedgar lungu kumutambo wekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo vamunangagwa nemutungamiri wezambia vaHakainde Hichilema vachiratidza kusawirirana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ine ndiri mutsigiri weZANU-PF chaiye. ZANU-PF ndinoifarira, asi ndichitaura hwangu semunhu wemuZimbabwe. Apa pakaresveka dambudziko ratika munyika medu ndechekuti nechinhu chirirongo. Hazvinei kuti bato iroro haubvumi kuti apa pari rongo. Hungu ini ndiri mutsigiri weZANU-PF, asi apa pakarigwa ndobva ndasapota zvakare. Vachamisa kuti magoni hamuna kuenda kumakotsi, nekuti akumakotsi taingosvika tongokudyai. Saka izvi zvokugadzirwa kwapurezidendi vedu vepati yedu vamunangagwa hazviri kuitwa karikiriki, zvichiitwa chimbi chimbi. But aiwa, ndinotaura semunhu wemuZimbabwe kwete wepati, but izvi zvakuitika zvanyanya. Zita handitauri, asi zvanyanya.
Tinorwadziwa mwoyo kwazvo kunzwa nhasi uno kuchinzi pane mapurezidendi edzimwe nyika kana achidhonza zvakanaka misoro handizivi kuziva Ramaphosa varitosimuka kuenda kuZimbabwe. Uyiwo uyu wepaMozambique apa uri kuuyiwawo futi kuZimbabwe. Kwozoita vavo baba vekunovhiwawo hondo kasikaperuko vari kuuya kuZimbabwe. Hapana munhu nemusoro unodhonza ungadai achiuya. Vane misoro inodhonza vatobuda pachena kuti havauyi. But ava vari kuuya nekuda kwekuti naidzo dzinenge dzitoriwo mbavha, dziya moto yembavha, mutoriwo mbavha. Uyu munangagwa ana kuhwina mavhotsibo wakaba uyu itori mbavha iyi. Saka muri kuya kuzopemberera umbavha hwake here kana zvakamira sei? Mr. Ramaphosa of South Africa, Zimbabweans are in South Africa because of brutal leadership of his ZANU-PF leader Mnangagwa. Asi nhasi uno muri kunopemberera kubakwa akaitira vanhu veZimbabwe, vakaba vhote yevanhu veZimbabwe. Iye muri kunopemberera here?
Ini zvangu ndoda kutaura kune ose machange champions vari kushora danho ratorwa nemutungamiri wedu Advocate Chamisa kuti vasaenda kumatare. Zivai kuti ZANU yanga yakatozvitarisira izvo kuenda kumatare, ndozvayanga ichitoda. Musafunga kuti Chief Justice Luke Malava akadzoserwa mahara, remember term yake of office was expired, akadzoswa naED. Ndoza akatodzosewa izvi kuzoona ndokudzosa pabasa iwewe uzondimirirawo kana nyaya yangu yaakubuda. Saka Luke Malava akatomirira Chamisa kumatare kuti adhismise nyaya, ende wanzi Advocate Chamisa vaingoendesa nyaya kumatare ikandoshaya basa. Sadiki yese yanga yakamira nesi neau neeu vanobva vachitobuda mazviri kuti handi wasarudza ruti yokuenda kudare. Saka nyaya yako ichatumwa nedare. Saka zvavaita izvi rega, aiwa naED vaita inovagaration yaweyo haina problem. Remember Bobo akaita inovagaration 2008 aita one man race fire, asi zvakasvikepi? Regai vaite, regai vaite chidembo tamba tamba musoita akabata. Toda kuona kwazvinosvika. Dini Joma paJoburg.
Nozi Pasmoston ndiri paJozap. Zvinotaura ndezanu-PF zviro zvakanaka maningi kwevari kuti kune vanhu vamwe wona saidhirawo rakanaka strik, asi vechimugadza vanomugadza. Asi kuzoona 5 years dzokwana pa unosapota ZANU-PF wacho nosikaisapoti tichati kutokwara zviri hevhi pa5 years dzachozi kutambura chakonzi kutambura tichienda kwezvironda. Mayuthi acho ZANU-PF naavo vari kuuraya vanhu pa tinomutenda, inguva yanyu yekuuraya vanhu, asi Mwari ariko ase munhu wani muchapinde bhizi. Ziva kuti munangagwa wenyu gore raanobva aigare ipapo apo muchadi kupenga maningi nekuuraya vanhu kumunda ikoko. Mwari aisibenzi ichakwana nguva yekuti zotongwa isusu takuutonga iwo. Musazochema mangwana, Mwari uchatiyamura. Rambai mungadaro ndinosapefu kuuraya vanhu. Ndinokutenda nebasa rinomuenda rekuuraya vanhu.
Anokwasai ndimufundisi Moyo. Kuona vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vakaita saPaul Kagame, vamangu vamukwetsi masisi veBotswana neveRwanda, namaya Asalimu vekuTanzania, navaRuto vekuKenya, navaHakainde Hichilema veZambia, nevamwe vatungamiri vachitadza kuuya kuzoona kugadzwa kwemutungamiri weZANU-PF. Zvinyoraridza kuti ZANU-PF kuita kwayo wendo huno kwakaipa, kwaonekwa nenyika dzose. Kaakungozvigadza, kwaakungozvigadza zvakafana mwana sikana anozvirodza ega chinda rora rake oga vabereki vasingazivaramba mukwasha. Zvakabuda musarudzo zvinonyadzisa hazvigamuchiriki. Saka tinoda kutenda zvikuru kuona vatungamiri vakafana navaPaul Kagame ana mai vekuTanzania nana vaakaende chilema vana mukwetsi masiti nevamwe vatungamiri vana baba Ruto. Kuratidza zvakaita ZANU-PF zvinonyadzisa hazvifadzi zvikuru nokuti sarudzo idzi maitiro adzakaitwa hadzizaitwa nenzira yakanaka chero zvavo vachiva vari vati ngazviitwe nekuti ndo vakabata masimba ose kumapurisa kumasoja kuvasori nokupinda kupi pachinhu chakaipa chatisingakurudzi semunyika yedu yeZimbabwe. Ngatirambe chingonyengetera nyika yedu yeZimbabwe. Ndatenda amen.
Mukoma Hwande, regai tikutaurirei. Zimbabwe yamunoona ikai yakatofirwa nevanhu vakawanda zvokuti vamwe dai vanga vari vapenyu vari kuchimoyo nhasi unoyu kana kuti vari panyadzonya kana vari pahills kana kuti vari munyika. Kutaura kuno vamunangagwa nekomiti yavo inekabhineti yavo vangadai vasina kana power. Saka ngavarege kuita sokuti vakaita advantage yokuti vamwe vanhu vakapera kufa. Maitiro avari kuita vamunangagwa vari kutonga zvinenge zvinorwadzisa vana veZimbabwe. Kuita zvokuvarwadzisa, kuita zvokuvapfidzisa. Taapa nguva yamubhutu seseko here? Taapa nguva yaidhamini here? Taapa nguva yafarao here? Zvavari kuita vamunangagwa iko zvinezvi maelection makaona zvakaitika. Vaingoita zvavanoda ivo neZANU-PF vachishungurudza vanhu kumusha, vachishungurudza vanhu kumatowns, vachinyima mapepa. Iko zvinezvi vari kutaura nyaya yekuzvigadza ende vari kutaura zvinhu zvinorwadza. Maminista eZANU-PF zvavanotaura kumhuri yeZimbabwe zvinorwadza. Varikuita sokuti nyika yacho ndeyavo ivo chete nevana vavo. Zvichatirwadza, tichagoma tazvipira ende tichazvipirawo tinodzibata pfuti dzacho because vari kutituma kuti titore mweya wakaipa vamunangagwa. Vari kutuma kupusha mhuri yeZimbabwe kuti isvike pakutsamwa. Zvavari kuita izvi isusu takanga tisina mweya iwoyo but ivo vari kutisunda kuenda kusiriko. Ngavatye nyika, ngavatye mhuri yeZimbabwe, ngavatye midzimu yenyika, ngavatye Mwari. Vamunangagwa ngavarege kuita zvavangoda ivo. Zvichatituma kuti tibate pfuti dzacho izvi. Ndatenda hangu mazviita mari vasvirenda baba chinobwe.
Saka wamesh idzo tange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reDoctors Without Borders riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzidzivirire dambudziko guru munyika yeChad panguva iyo vapoteri vari kubva munyika yeSudan vari kuramba vachiwanda uye vachida rubetsero rwakawanda. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti vari kutarisa kushandisa mitemo yakaoma kusanganisira kudzinga vanhu munyika zvichitevera kurwisana pakati pevapoteri vekuEritrea zvisingawirirani pamusoro pezviri kuitika mune zvematongero enyika kwavakabva kuEritrea. Nguva yedu yapera topotadza zvake zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri kuzvigadza pachigaro kuchaitwa navaEmerson Mnangagwa nhasi. Varayiridzi vanoti bazi rezvedzidzo rinofanirwa kukumuka riite basa raro nenzira inobetsera vadzidzi, vabereki nevarayiridzi. tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi ivaine sezvakare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanoka Wande tichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bele.